Samueri wokutanga, chitsauko chemakumi maviri nenomwe. Asi Dhavhidhi akafunga mumwoyo make akati, “Rimwe ramazuva ano ndichaparadzwa noruoko rwaSauro. Chinhu chiri nani chandingaita ndechokutizira kunyika yavaFiristia. Ipapo Sauro acharega kunditsvaka muIsraeri yose, uye ndichapukunyuka muruoko rwake.” Saka Dhavhidhi akabva navarume mazana matanhatu vakanga vanaye akaenda kuna Akishi mwanakomana waMaoki, mambo weGati. Dhavhidhi navanhu vake vakandogara naAkishi muGati naAkishi. Murume mumwe nomumwe akanga ane mhuri yake, uye Dhavhidhi akanga ana vakadzi vake vaviri vanoti Ahinoami weJezireeri naAbhigairi weKarimeri, chirikadzi yaNabhari. Sauro akati anzwa kuti Dhavhidhi akanga atizira kuGati, haana kuzomutsvakazve. Ipapo Dhavhidhi akati kuna Akishi, “Kana ndawana nyasha pamberi penyu, regai ndipiwe hangu nzvimbo mune rimwe ramaguta omunyika kuti ndigareko. Muranda wenyu angagara seiko muguta ramambo nemi?” Saka musi iwoyo Akishi akamupa Zikiragi, uye rikava guta ramadzimambo eJudha kusvikira nhasi. Dhavhidhi akagara munyika yavaFiristia kwegore nemwedzi mina. Zvino Dhavhidhi navanhu vake vakaenda vakandopamba vaGeshuri, vaGeziri navaAmareki. Kubva kare vanhu ava vakanga vachigara munyika yaisvika kuShuri neIjipiti. Dhavhidhi aiti akarwisa nzvimbo akanga asingasiyi murume kana mukadzi ari mupenyu, asi aitora makwai nemombe, mbongoro nengamera nenguo. Ipapo akadzokera kuna Akishi. Akishi aiti amubvunza kuti, “Wanga waenda kundopamba kupiko nhasi?” Dhavhidhi aiti, “Kurutivi rwezasi kweJudha, kana kuti kurutivi rwezasi kweJerameeri, kana kuti kurutivi rwezasi kweKeni.” Haana kusiya murume kana mukadzi ari mupenyu kuti auye navo kuGati, nokuti akafunga mumwoyo make kuti vangazotitevera vachiti, “Izvi ndizvo zvaitwa naDhavhidhi, uye aya ndiwo akanga ari maitiro ake pakugara kwake kwose munyika yavaFiristia.” Akishi akavimba naDhavhidhi akati mumwoyo make, “Ava munhu anovengwa kwazvo navanhu vokwake, ivo vaIsraeri, zvokuti achava muranda wangu nokusingaperi.”